manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kukadzi 17/2019 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dai hurumende yakakurudzira kupindira kazvaigona kubetsera dzokozana pavakafutsirwa kavakanonoka kuatende. Ukachizona bvirira zvekuti pakubvisa kwacho vanhu ka vamwe vacho makorokoza ndivatotanga kuvolontia.
Mitumbi inodarika makumi maviri nemana yoburitswa migodhi yebattlefields kukadoma.
Iye zvino tanga tichitauranaka saka tofanira kudzokera kumaprincipals yedu akatituma atituma kunotaura naiga todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita
mapato ane nhengo dziri mudare reparamende otanga kuita nhaurirano muBulawayo poita kusanyatsojeka pachikumbiro chekuti vaCharles Mungoshi vaitwe gamba renyika pakati peZANU PF neNational Arts Council. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mitumbi yevanhu vanodarika makumi maviri nevana yaburitswa mumigodhi inoti Cricket Mine neSilver Moon kuBattlefields kukadoma. Vamwe vanhu vasere vakaburitswa vari vapenyu neZuro asi sezvo vanhu ava vakawirwa nedambudziko rekuzarirwa nemvura mumigodhi yavaichera nemusi wechipiri manheru nenguva dza11 apo dhamu riri pedyo navo rakatsemuka nekuda kwemvura. Vakawanda vanoti zvinonetsa kuti pawanikwe vamwe vanhu vapenyu. Pavanhu vakaburitswa neZuro vari vapenyu mumwe chete ndiye achiri kuchipatara. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vandoda naStole vanotungamira sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe.
Dambudziko randivanzwa nderekutika dai hurumende yakakurudzira kupindira kazvaigona kubetsera dzokozana pavakafutsirwa kavakanonoka kuatende. Ukachizona bvirira zvekuti pakubvisa kwacho vanhu ka vamwe vacho makorokoza ndivatotanga kuvolontia munhu wanje akatanga kuvolontia derega ndinocheka situation akapinda kanocheka vakazopinda vava 15 vakatanga kubudisa vamwe vavo.
Saka munofunga kuti dei pakaitwa chimbi chimbi vakawanda vaigona kubudiswa vari vapenyu?
Vaigona kusezviva dzokozi mvura yakatozononoka kupombeyo asi dai vakaita zvokukurumidza ka vanhu vaya vaigona kudini kubetserwa.
Asi ivo vane migodhi mikuru seyamunoshandira iyi havana here mishina yekuti vanokwanisa kubatsira nechimbi chimbi? Chii chakaita kuti zvinhu zvinonokese maonerenyu?
Zvinhu zvacho hambozviwisisi ka dzokozi kune migodhi iripo padhuzeka vana riozino vana nhingi vana zimplant vakatimurawo macompressors dzokozi vanofanira kupinda paya payaka iproto team inenge iri trained saka havagoni vanje kupinda muchi mumvura kana yakazara sezvi vanoda kuti vanga vachivapomba mvura vopinda pari sefi bhikozi zvo zviri dhangerous kuti mukapindawo pasati pasefi mogona kutofirawo imomo chero mechinari iripo but vanoda kutanga vameka shure kuti pari sefi but vanhu vasingatotevedzere sefi ndovatozoriska vakapinda ivo ava vanenge vachida kuti toda kutevedzera mutemo uri kwomugodhi kuti tikakurumidza kupinda togona kunofira mo toda kutanga tanya tovanipaisa zvose saka ndo zvogona kuwedzera kuti vanhu vadini vasi.
Asi iko kucherawo zviwanikwa munguva ino yekunaya hazvisi zvinhu zvinopinza here upenyu hwevanhu munjodzi?
Izvozvo zvinhu zviri dangerous pamugodhi iri kucherwa chaizvo chaizvo zvinese zviri pamutemo yese inoshandika but kazhinji ka vanhu vanoita chikorokozo vanowanzoti nguva yekunayiwa vanotombomira kuti aiye zvino kuri kunanga timirei because njodzi dzakadaro dzee dzakawanda nekuti mugodhi anenge isina kuprotekta zvakanaka saka pane mapossibility dzakawandisa yekuti mvura inogona kupinda anytime saka vanenge vachitoriska.
Saka chii chinoitika mvura ikapinda mugodhi?
breaker tina mgoji pano netira uti kana ari mashaftika ndiwa tori dangerous dozi anenge ari vertical but kana ari matunnels ari horizontal zviri nani mogona kudii kunzenga ani mvura but iye anopinda nemuentrance manje nekuti pamunofanira kudana ndokurukira nemvura saka panoneta manje.
Vando Danastole, vanotungamira sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vanga vari parunare kuzvishava ne. Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende anga achisangana kuHoliday Inn kuBulawayo nhasi naNezuro kuedza kuumba hwaro hwekutaurirana. Mapato aya anoti ZANU-PF, MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, MDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe uye NPF. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Taita msangano kuBulawayo nema political parties are represented in parliament. Four political parties, MDC Alliance inomirirwa naChamisa, ZANU-PF ne MDC inomirirwa na Madam Kupe. Saka msangano watinga tina mbaro kutarisa kuti hurukuro dzedu tingadziita sei naishu zvatingatanga nawo. Tiona kuti nyika yedu yakamira
saka mawirirana kuti kudii apa
tawirirana kuti ti set up a technical committee yatapa basa rokutarisa kuti zvii zvingakurwa zvinogadzirisa nyika yedu yeZimbabwe.
Saka vatungamiri vemapato esaya vakazvipira here kuti vashande nemi munhaurirano idzi?
Hongu ava vatotumwa vanga vachitotumwa nemapolitikari vatotumwa napurezidendi wedu as a principal. And then vatanga tinavo vana vagonese vanga vachitume timi namaloya ndoona maloya matatu vana vachamirisa kuuya kuhurukuro idzodzo.
Saka hurukuro idzi dzikafamba zvakanaka tinogona kuzoona zvakare vatungamiri vemapato esaya vachisangana.
Zvese zvatenge tawirira nazvo fanira kuzotumirwa kuvakuru vemapato.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vari nhengo yepolitibiro vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare kuBulawayo. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mumwe wevange vachimirira MDC munhaurirano idzi vari seneta vebato iri vaGideon Shoko.
Hausi musangano isati tanga tichiita sort of a workshop ina mapato ese emapolitical parties ari muparliament, zvinoreva kuti koZANU, MDC Alliance neMDC yaKupe neNPF. Ani munoziva kuti NPF ine 1, Kupe ane 1, isusu neZANU tisu tine vakawanda. Saka taisangana kuti titaure panyaya kuonesana kuti iko kana kuri kuti panoitwa national dialogue inoitwa sei. Saka tanga tichionesana tichi ita hwaro hwacho kuti zvingataurwa ndezvipi.
Muchaita mumwe musangano rini?
Mumwe musangano uchaitwa kana tichinge tape, because anti iye zvino tanga tichitauranaka. Saka tofanira kudzokera kumaprincipals edu akatituma, atituma kunotaura naiga todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita. Ndeni kana vakabvumirana vakabvuma ndeni tobva tasangana. Saka iye zvino hatina deti chairo chairo rekuti tichasangana, asi ndinoimba tichasangana nekukasika kana tapedza izvi zvandiri kutaura pamusoro pazvo. Pane zvatataura tinobvawo kutenda kuvakuru tunovatarira.
Mumwe wevanga vachimirira MDC munhaurirano vaGideon Shoko vanova seneta vari parunare kuBulawayo. Hapana kunyatsojeka kuti chikumbiro chekuti munyori ane mukurumbira zvikuru munyika nepasi rose vaCharles Mungoshi vaitwe gamba renyika. VeZimbabwe Arts Council vanoti vakaisa chikumbiro asi vamwe vakuru veZANU-PF vanoti havasati vachitambira. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mukuru webazi re National Arts Council va Nicholas Moyo vanoti bato rezanupf harisati rapindura chichemo chavakasvitsa nezuro chekuti vamungoshi vaitwe gamba renyika kuburikidza nezvinyorwa zvavo. Mashoko aya atsinirwa nasachigaro weZimbabwe Writers Association Muzvari Monica chiri mupamba washe vanoti vakaendesa gwaro renhoroondo yavamungoshi asi vanoti havasati vapindurwa.
Takaisa application lezuru and National Arts Council started process akuita sei havasati vaita comeback to us.
Vamwe vakuru mubato rezanupf vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vatambira chikumbiro chekuti vamungoshi vaitwe gamba renyika asi vati kana pachida kuitwa chikumbiro chakadai chinofanirwa kuendeswa kudunhu reMashonaland and East sezvo vakazvarirwa ikoko chozoendeswa kupolitibro yezanupf. Asi inhengo dzakawanda dzepolitibro dzaudza Studio 7 kuti hadzina kutambira chikumbiro ichi. Hurumende nhasi yatumira gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye munyori kubazi ravo vaNiki Mangwana. Hurumende yapa mhuri kwamungoshi chikafu. Mhuri kwamungoshi inoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekunoradzika mutumbi wavamungoshi kumusha kwavo kumanyene nemusi wechipiri. Vanyori vakawanda nhasi vapupura mabasa akanaka avamungoshi. Munyora nemukurumbira vakumbira itsodzo vanoti vakabatsirwa kunyora bhuku rekutanga navamungoshi mushure mekunge vari nyora nechirungu chakadzama.
And Africa and these people are receiving to enjoy the city of Jigutism. Jigutism and the survivability and capability to progress by education department. You can see now I'm going to say, ah, my dear, you know, story.
Vamungoshi avo vakafa vave nemakore makumi manomwe nerimwe chete nechirwere chekuwanda mvura mumusoro vakapiwa mibayiro yakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndine Arthur Chiguriwa.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chatinopakurirwa nhasi naMike Hove.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurirai svondo rega rega chamunosipakurirwa naEvan Zizininga. Nhasi ari kukupakurirai chirongwa ndini wenyu Mike Hove. Tamboti timbopawo Evans mukana wekutambozorora. Nhasi muchirongwa tati timbotora mukana uyu kuti tirangarire upenyu hwamushakabvu Dr. Morgan Richard Tsvangirai, avo vaive vari mutungamiriri webato rinopikisa reMDC uyezve vaimbove mutungamiriri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa nechirungu vanoti Government of National Unity kana kuti GNU. Nhasi muchirongwa tina Kelvin Manduna anodzidza kuno kuAmerica kuHoward University. VaManduna, tinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Imakadi henyu?
Tiripo makadi.
Aiwa tiripo. VaManduna, tipeiwo maonero enyu pamusoro peupenyu hwakararamwa naDr. Morgan Richard Tsvangirai.
Ndingati upenyu hwavaTsvangirai was quite a remarkable life. Munhu akatanga from humble beginning. Pavakanosvika kuti vaite prime minister, mutungamiri weparty, mutungamiri weopposition yeZimbabwe, zvinhu zvodadisa. Legacy yavo ndingati chikuru chavakaita kuratidza maZimbabweans kuti an alternative to ZANU-PF is possible. Vazhinji vedu never envisaged mupenyu kuti tingaone rimwe bato chipinda pachinyanga muhurumende outside of ZANU-PF, given the way bato reZANU-PF ranga rakabata hurumende. And vaTsvangirai made the Zimbabweans believe, I think, that an alternative is possible.
Takaona mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachirangarira upenyu hwavaTsvangirai vachiti vaTsvangirai vaive munhu airwira kodzero dzevanhu uyezve aiva nechivimbo chokuti kuve nokubatana kwevanhu kuZimbabwe zvisinei nekuti uri murungu here kana mutema, wakabva kumateveleland here kana kumashonaland. Munobvumirana nemashoko avaMnangagwa here?
Ndobvumirana nemashoko acho, asi handibvumirani nemutauri wemashoko acho.
Asi imi semuwo wechidiki munobvumirana nemaonero acho here?
Chaizvo.
Tave kusvika kumagumo echirongwa chedu. VaManduna, tipewo mazwi enyu ekurudziro ekupa vechidiki vari kuZimbabwe uko pamusoro penyaya yatiri kukurukura nhasi.
Ndingati gore rino ra 2019 tese tirikona kuti igore rinenge rakaoma chaizvo. Especially panyaya yeekonomi zvina zvina kumira mushe. Asi ndingati vechidiki kana vachiita zvepolitics vayeuchidze maitiro aita vatsvangirai. Chero zvaoma sei ngatirambei takashinga kuti nyika yedu ishanduke. Sezvinogara zvataura vamalema kusouth africa youth is on our side. Saka vanhu ngavarambe vakashinga, zvinhu zvichabudirira.
Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you, Mr. Wari. Thank you.
Mabva kunzwa kuna Kelvin Manduna, umwe wechidiki anodzidza kuno kuAmerica kuHoward University. Asi tisatapeta chirongwa, ngatinzwei chimwe chinhu chaifarirwa kuitwa naSave. Munozasave vaifarira kuimba. Haiwa zururai murugare Save. Hama dzangu tasvika kumagume echirongwa chedu chevechidiki chamunosipakurirwa naEvan Zinenga. Nhasi mapakurirwa neni Mike Hove. Ngatisanganei pachirongwa The Connection nemusi wechipiri apo patichange tichikurukura dzimwe nyaya dzinobata vechidiki kuZimbabwe. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove. Hama dzangu, bye bye.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chatinokurukura nyaya dzezvitendero chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega naTanonoka Wande weStudio 7. Svondo rino Tanonoka ari kuita hurukuro namufundisi Isaac Mwase vekereke yeBaltimore Baptist Church muno muAmerica.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondi pa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu, unondi pa simba. Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, imi mari makanaka.
Maneru akanaka vatereri ini ndiri Tanono Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi tina mufundisi muzvinafundo Isaac Mwase veBaptist Church muBaltimore muMaryland, avo vatatanga nekubvunza pamusoro pevatendi vavo.
Chinoshupa vatendi chagara chichiremera vanhu vazhinji kuitika kwezvakaipa muupenyu hwedu. Kazhinji kana matambudziko atuwira, nhamo yasvika mumba, nhamo yauya muupenyu hwemunhu, washaikirwa nebasa, washaikirwa nemudikani, wakanganisira nevamwe, zvinhu hazvezi kufamba zvakanaka kumhuri yako, zvinhu hazvezi kufamba zvakanaka kunyika yako. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti vatendi vave nemwoyo inoshungurudzika. Muchirungu vanoti the problem of evil. Sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vari kutsvaka Mwari vakatendeka kuna tendi wavo.
Chinozvikonzerawo izvozvo, tingada kunzwisisa kuti sei zvinhu zvakaipa zvichiitika kuvanhu vakarurama kana kuti vane vari kuedza kufamba gwara rakarurama.
Rangarirai mazwi atendi Jesu Kristu akati zuva rinobuda kune vakanaka nevakaipa, mvura inonayira vakanaka nevakaipa. Chikonzero chezvakaipa zvichiuya muupenyu hwevanhu vese pano pasi ikutadza kwevanhu, kutadza kwatakaita isu sevagari vepano panyika. Kutadza ikoko chivi ndicho chakaita kuti nyika ino isafambe nenzira yainofanira kufamba nayo. Azvizhinji zvakanaka, nekuti tenzi akaisika akati zvakanaka. Asi zvanga zvakanaka zvakazoshatiswa, zvakazokanganiswa apo isu vanhu takaita sarudzo yekuda kuzviraramira, yekuda kuzvitonga tisinei na Mwari vakatisika ivo musikavanhu.
Vanhu vari kuremerwa nemamiriro akaita zvinhu, vatendi vazhinji vari kuremerwa nezvinhu zviri kuitika kwavari munyika. Chamungavasimbisa nacho chii? Mungavataurira kuti chii vanhu ava?
Shoko rekutanga nderekuti munhu mumwe nomumwe anofanira kuziva kuti iye ane ukama namusikavanhu, ane ukama naMwari. Mwari vanoda kuti vave neukama naye. Tenzi Jesu vanoti anzi uyai kwandiri imi makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Izvi vanozvitaura kuna Mateo chitsauko chegumi nerimwe ndima yemakumi mairi nese. Anoti uyai kwandiri, ndicho chekutanga ichocho. Munhu woga woga anofanira kutsvaka nzira dzekugadzirisa zvinhu natenzi. Zvadaro torangarirawo zvakare kuti iye musika akati ndinoda kuti muve munotsvaka kururama. Mumwe nomumwe anofanira kutsvaga nzira yaanounza kupora kunyika iri kurwara. Izvi zvichaitika nenzira dzakasiyana-siyana. Zvakanaka kuti munhu akwanise kubatana nevamwe musangano revatendi muchitsvaga nzira, muchipanana mazano yekuti mungaite sei kurapa nyika. Vari mune zvematongerwo enyika vanofanira kuzvibata nenzira inoita kuti kururama kuve kunofashikira kwavanogara. Zvichireva kuti vanofanira kutonga nenzira dzakarurama chaita kuti vanhu vararame murugare vasingapondani. Izvo zvinotsvakwa nomuipi nowakaipa.
Mashoko enyu okupedzisira amungade kutaura kuvatendi vakateerera pasi pese?
Shoko nderekuti dzidzai kuda Mwari nemwoyo yenyu yose, modzidza kudanana, nekuti rudo ndiro richaita kuti tikwanise kuvandudza magariro atinoita mumwe nevamwe tichiunza kururama pakugara kwatinoita pamwe chete.
Ne mashoko iwayo anobva kuna mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church kuBaltimore kuMaryland. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tinenge tiine chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Ini Jesu makanaka, ndinovimane.
Aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande namufundisi Mwase, uye tinodawo kutenda chikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa pachirongwa chino, Jesu isimba rangu.
Chema, ini ndachema.
Gafa President Winky D nako kambo mugadena chimba yena Gemma Griffiths kambo kanetsa zvikuru. Vateriri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misiro yenhau zvakare. Mitumbi inodarika makumi maviri yoburitswa mumigodhi yekukadoma. Mapato ane nhengo dziri mudare reparamende kusanganisira ZANU-PF neMDC oita nhaurirano kuBulawayo. Poitawo kusanyatsojeka pachikumbiro chekuti vaCharles Mungoshi, munyori ane mukurumbira pasi rose, vaitwe gamba renyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ndungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.